Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 9, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti yave neurongwa hwekuti vana kana hama dzevanhu vakabatwa nenyaya dzegukura hundi vave kukwanisa kuwana magwaro ekufa kwehama dzavo. Komiti yeparamende iri kuongorora nyaya yehuori iri kupomerwa vatemba muliswa. Inoudzwa kuti muzvinabhizimusi vekukwekwe vaShepherd Tundia ndo vakakumbira kubhadharwa mari yechoko muhomwe kwete vamuliswa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yave neurongwa hwekuti vana kana hama dzevanhu vakabatwa nenyaya yegukura hundi vakwanise kuwana magwaro ekufa kwehama dzavo pamwe nemagwaro ekuzvarwa senzira yekugadzirisa zvimwe zvezvichemo zvanga zviripo zvine chekuita nenyaya yegukura hundi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Urongwa huu waziviswa kuvatapire nhau mushure memusangano waitwa nhasi muBulawayo pakati pemamwe masangano anoshanda akazvimirira ega ari pasi pechikwata chemateveland collective nemunyori mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza. Amai Mabhiza vati zvichitevera musangano wakaitwa pakati pemasangano aya nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa muBulawayo mwedzi wapera, hofisi yemutungamiri wenyika ichishanda nemamwe mapazi ehurumende yakaita urongwa hwekugadzirisa zvichemo zvaive zvaturwa nemasangano aya zvakawanda zvacho zvine chekuita negukura hundi. Amai Mabhiza vaudza Studio 7 kuti vange vauya kuzotura gwaro rine urongwa uhu kana kuti implementation matrix muchirungu kumasangano aya. Vachitiwo bazi raregistrar general rakatoziviswa kuti rave kufanirwa kuwanisa magwaro ekufa neekuzvarwa evanhu vakabatwa negukura hundi.
Ndauya ndichida kuzotsinhira kuvanhu veMateveleland region kuti kubva kunhaurwa dzakaitika musi 21 March president wedu vaMnangagwa vakazogara pasi nema officials avo vakawirirana kuti nyaya idzi dzobatsirwa sei kuti vanhu vekuno kuMateveleland vawanewo zvavanosuvira maererano nezvakabuda munhaurwa. Saka ndingangoti muchidimbu kuvapo pano kwangu kutsigira nokutsinira kuti hongu zviri kutobva kuofisi yomutungamiriri wenyika kuti zviitwe semaitiro atatsanangura pano.
Kuwana magwaro ekufa evanhu vakaurayiwa panguva yegukura hundi uye magwaro ekuzvarwa evana vevanhu ava ndechimwe chinhu change chichinetsa. Amai Mabhiza vazivisawo vanhu kuti vave kukwanisa kuviga zvakanaka hama dzavo dzakaurayiwa panguva yegukura hundi mushure mekunge vazivisa mapazi ehurumende akafanira. Mumwe murwi wehondo yerusununguko pasi pemauto eZipra avo vange varipowo pamusangano uyu, retired Colonel Buster Magwizi, vati urongwa uhu hwakanaka asi vati maonero avo ndeyekuti zvakakosha ndezvekuti patange paitwa urongwa hwekureurura nekutaura chokwadi pamusoro pegukura hundi.
Hapana kurevesa apa kuri kurehwa nokuti handioni kuti pangavapo kutaurirana nenyaya yegukura hundi pasina kubuda pachena kuti vano urombo nezvakaitika kuti vagamuchire kuti ndivo vakazviita uyezve vakazviita vacho kunge vaiswe pachena. Mutemo uite nzira yavo kwekushanda navo. Vanozikamwa vamwe vacho vari muhurumende izvozvi ndivo vari kutoita mapolicies iwavo kuti vagokwanisa kuti vagomakunda. And I think apana inonzi political will pazvinhu izvi zviri kuitika.
vachipindura mvunzo wekuti vanoti chine maonero evamwe ekuti urongwa uhu inzira yehurumende yavamunangagwa yekuda kubata nayo vanhu kumeso pakugadzirisa nyaya yegukura hundi. Amai Mabhiza vati vanhu vanofanirwa kupa hurumende nguva kuti vaone kuti urongwa uhu uchabudirira here kana kuti kwete.
Hongu vanhu vane kodzero yekufungira asi ndinotini vachazoona chokwadi kufamba kwenguva mushure mokunge mapazi ese hurumende anosungirwa kuita zvakasiyana siyana kuzadzikisa zvido zvevanhu vematebeleland region vatanga basa. Vazhinji vavo vanzi vatotanga basa racho mwedzi uno zvichienderana nenhauro dzavachaita nevanhu vari mumatunhu ane matambudziko akasiyana siyana.
Vamwe varwiri vekodzero dzevanhu vanoti gukura hundi yakaita kuti dzimwe nzvimbo dzemumatunhu ematebeleland nemidlands dzisarire kumashure munyaya dzebudiriro. Pakaitika gukura hundi vamunangagwa ndivo vaive gurukota revasori nekuchengetedzwa kwehurumende. Nyaya yekusimudzira matunhu ematebeleland munyaya dzebudiriro nekuvaka zvikoro pamwe nemakiriniki uye kuendeswa kwemasimba kumatunhu ndezvimwe zviri kuvimbiswa nehurumende kuti ichagadzirisa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Komiti yeparamende iri kuongorora nyaya yehuo riri kupomerwa vaimbovesa chigaro vekomiti yezvemigodhi Vatemba Muliswa yaudzwa kuti muzvinabhizimusi vekukwekwe vaShepherd Tundia vanozviti vakatumwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kunogadzirisa zvinhu kukambani yeHwange Colliery ndo vakakumbira kubhadharwa mari yechoko muhomwe kwete vaMuliswa. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo kukomiti iri kuongorora nyaya yeuori iri kupomerwa vaMuliswa, vaLeonard Chikomba veZANU PF, vaPrince Dubeko Sivanda navaAnele Ndevele veMDC, muzvinabhizimisi vaJames Goddard vati vakakokwa kuHarare navaTundia vachinzi vaida kupiwa mukana wekuti vachere marasha kuHwange sezvo kambani yaiveko yeMotor Angel yainge isiri kuita basa zvinofadza. VaGoddard vati vakaudzwa navaTundia kuti izvi zviitike vaifanira kutanga sangana nenhengo dzekomiti yezvemugodhi uye ndosaka vakazosangana nenhengo ina idzi kumahofisi avo kuBorodale. VaGoddard vati pamusangano uyu vaTundia vakati vainge vatumwa nemahofisi emutungamiri wenyika kuzogadzirisa zvinhu kuHwange. Vati vaMuliswa vakataura kuti hurumende yaida kuti vemakambani akazvimirira vashandi nevanhu vari muhurumende mukusimudzira upfumi hwenyika. VaGoddard vati vaMuliswa vakabuda mumusangano uyu usati wapera uye vakazosara vokumbirwa mari vaMuliswa vatoenda. Pavabvunzwa negweta ravaMuliswa Advocate Tawanda Zhwarara kuti ndivaMuliswa vakavakumbira mari here, VaGoddard varamba kuti vaMuliswa havana kumbovakumbira mari. VaGoddard vati vaTundia ndivo vakava kuti nhengo dzekomiti iyi dzaienda kuHwange uye dzaida zviuru mazana mana emadhora kuti dzizopa vamwe vanhu kuHwange kuitira kuti ivo vaGoddard vakwanise kuwana basa rekuchera marasha kumugodhi uyu. Vatiwo vaNdevele vainge vari mumotokari mavo apo vaTundia vakavakumbira mari vachiti yaidiwa nenhengo dzeparamende uye paivewo navaChikomba navaSivanda.
Honorable Temba Mliswa never mentioned the sum, never asked for anything. With regards to the $400,000,
yeah, $400,000. Iyi vaMuliswa vakabva ndisati ndatombokumbirwa mari iyi kana kuudzwa kuti pane zvaidiwa.
Vati vakakachika mazwa chose nekita kwavaTundia uye vaTundia vakabva vavati vaikwanisa kubvisa mazana maviri ezviuru zvemadhora uye vozobvisa imwe yacho kana vapiwa contract yekuchera marasha kuHwange. Vati ipapo vaChikomba vakabva vavanyorera nhamba dzeakaunti yekubhanga kwavo kuti vagoisa mari iyi.
Then I said to Mr. Tundia, I said, and this money, where is, what does this, what happens to this money?
Ndakabvunza Tundia kuti mari iyi munoida iri cash kana check kana transfer here. Ipapo vaChikomba vakabva vati ndinogona kuisa muaccount mavo. Sekretari wangu akabva amhanya kunotora bepa vaChikomba kubva vanyora mabanking details avo vachibva vandipa vakati ndiise mari mubhengi mavo.
Vati kunyange hazvo vakatambira akaunti yavachikomba havana kuisa mari mubhanga uye remangwana racho vakafonerwa navandevele vachivaudza kuti vainge vasina kufara nezvainge zvaitika. VaGodhart vati vakayambirwa navandevele kuti vaifanira kuchenjera zvaitwa navatundia. VaGodhart vati vakabvuma kuuya kuHarare nekuti vainge vatenda kuti vatundia vainge vachishandira kumahofisi emutungamiri wenyika. Vati vatundia vakavapawo kero yemahofisi emutungamiri wenyika epamunhu Mutapa Building uye vakati vanyorera tsamba mbiri vachishandisa kero iyi, asi vati mushure mekukumbirwa mari ndopa vakazotanga kuda kuongorora kuti vatundia vaive munhu akaita sei. Vati vakazofonera mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vachiti vainge vasiri kufara nezvaiitika. Vati nyaya iyi yakazobuda pachena mushure mekunge vaMohadi vati vaifanira kumhangara nyaya iyi kana vainge vakazvipira kupa humbo kumapurisa. Vati vakamhangara nyaya nekuti vanoda kuti bhizimisi riitwe pachena uye vati vakazvipira kusimudzira Zimbabwe. Nhasi vaGodhart vabvunzurudzwa nemagweta enhengo dzeparamende dziri kupomerwa mhosva pamwe nenhengo dzekomiti iyi. Vamwe vachapa humbo kukomiti iyi ndemumwe mushandi wavaGodhart vaDavid Stein, gavhina webhanga guru renyika Dr. John Mangudya, vatundia pamwe nenhengo dzeparamende dziri kupomerwa mhosva. Gore rapfuura vatundia vakakoka nhengo dzebhodhi rehwange kuState House vachiti dzaidiwa nemutungamiri wenyika vayamasoro Munangagwa, asi pakasvika nhengo idzi kuState House hadzina kusangana nemutungamiri wenyika. Kunyange hazvo vamuliswa nekomiti yavo vakaratidza kusafara nekushandiswa kwezita nemahofisi emutungamiri wenyika. Izvi zviri kuendera mberi. Komiti yavamuliswa yaiongorora uori hunotyisa hwaiitika mukambani yehwange uye vakazodzingwa kukomiti iyi mushure mekukonana nedzimwe nhengo dzekomiti iyi kubva kuZANU PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Sangano remedia Alliance of Zimbabwe rinoti rinoda kuti mitemo ine chekuita nezvenhau isambunyikidze vatori venhau kuitira kuti vashande vakasununguka nguva dzose. Mashoko aya anouya apo nyika ine urongwa hwekuvandudza mitemo inobata kutorwa kwenhau. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, Media Alliance of Zimbabwe yati kodzero dziri mubumbiro remitemo yenyika dzinofanirwa kuzadziswa. Mazi yati inoshungurudzikana zvikuru nekusungwa, kurohwa pamwe nekuvhiringwa kunoitwa vatapi venhau munyika. Gweta rinoshanda neMedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe chapter, vakuda hove, vati basa rekutapa nhau harifanirwe kutorwa semhosva uye vanotarisira kuti mitemo mitsva ine chekuita nezvekufambiswa kwemashoko igadzirise dambudziko iri.
Mabills aya anofanira kusiyana nezvekucriminaliza journalism muZimbabwe. Kana tichitaura nezvekucriminaliza journalism muZimbabwe, tiri kutaura kuti mitemo iripo iko zvino inoita kunge journalism is a crime. Saka tikatarisa kuaipa pane imwe crimes offense inonzi abuse of journalistic privileges, pane imwe futi offense inonzi abuse of freedom of expression. Saka ese aya ma offenses asiri ma offense in real life, but ma offenses aiswa muaipa kuti anyaradze o akontrole mabasa emajournalists.
Hurumende yava Emerson Munangagwa inoti ine chido chekubvisa mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act, AIPA, kuvandudza Broadcasting Services Act nemitemo ine chekuita nezvekushandiswa kwemadande mudande, cyber security laws. Hurumende inoti ichaunza mitemo mitatu mitsva ine chekuita nezvekutapwa kwenhau uye pakatotanga hurukuro. Bazi rinoona nezvekubudiswa kwemashoko richitsigirwa nezvipangamazano mukunyorwa kwemutemo mubazi rezvemutemo riri mubishi rekunyora bhiri rekuvandudza mutemo weInformation Broadcasting Services Amendment Bill pamwe neZimbabwe Media Commission Bill. Vahove vatiwo vari kutarisira kuti hurumende igadzirise zvavakataura pamusoro pemitemo iyi, zvinosanganisira kuti vanhu vanoda kutanga television kana radio station havafanirwi kupiwa mari pachena anonzi madonations. vatiwo vari kushushikanawo kuti Zimbabwe Media Commission iri kupiwa masimba ekusungisa vanhu vanenge vakanganisa zvine chekuita nenhau.
Government iri kuti foreign ownership or vanhu vasiri vemuZimbabwe havakwanisi kuona more than 20% yeradio kana yatelevision station. Chimwe chinhu chiri kunetsa ndechekuti government iri kuramba kuti maradio station or matelevision station abatsirwe nezvinonzi madonation. Madonation kungopiwa equipment yekuti all equipment ishandisai kana tangai radio station or television station. Izvi zvinogona kukanganisa especially kana tichitarisira kuti macommunity radio stations kana apiwa malicense.
Kunyange hazvo takusa kunzwa kubva kugurukota rezvekubudiswa kwemashoko, hamai Monica Mutsvangwa, makurukota ari kuona nezvekunyorwa kwemutemo iyi, akazivisa patwitter svondo rapera kuti vai vakaungana kunyanga nevane chekuita nezvekodzero dzekufambiswa kwemashoko zvakasununguka vachikurukura mitemo iyi. Hurumende inotiwo mutemo iyi inofanirwa kuti ifambirane nezviri mubumbiro remitemo yenyika. Mitemo iyi inosanganisira Official Secrets Act, Censorship and Entertainment Act, Criminal Law Codification and Reform Act, pamwe neInterception of Communications Act. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations Children's Fund rinoti vana gumi nevana vemuYemen vakafa nemusi wesvondo, uye vamwe gumi nevatanhatu vakakuvara zvakaipisisa zvichitevera kuputika kwebhambo pazvikoro zviviri muguta guru reSanaa, umwe mune chigaro chechikwata cheHouth. Masangano anobatsira pasi rose ari kukurudzira zvikwata zviri kurwisana muLibya kuti zvitore matanho ose anoita kuti vanhuwo zvavo vadzivirirwe panguva yokurwisana kuri kuenderera mberi paine chinangwa chekutora guta guru reTripoli. Hurumende inoti yave kuda kutanga kuripa vamwe varimi vachena vakatorerwa minda, kunyange zvayo iri kutatarika nekugadzirwa kwemigari. Nyaya iyi yaunza kupesana munyika, vamwe vachiti inobatsira mukuumba hukama nenyika dzakaita seBritain neAmerica, vamwe vachiti minda iyi yakatorerwa mazitateguru nechisimba uye haifanirwe kunge ichiripirwa. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Hurumende iyo yakambopika kuti vachena vakatorerwa minda havaizopiwa mari yekuvaripa yave kuimba rumwe rwiyo zvichitevera chiziviso kubva kumapazi ezvemari nezvekurima kuti pane hurwa hwekuripa mari shoma iripo vamwe vachena ava. Chiziviso ichi chinoti mukupera kwemwedzi uno panenge pave nemazita evanhu vacharipwa uye vanogona kutanga kubhadharwa mari dzacho mwedzi unouya. Izvi zviri kukatyamadza vakawanda kusanganisirawo vamwe varimi vechichena vakatorerwa minda vakaita sava ENK.
Ende iyo hurumende yacho ichitadza kutenga mishonga chayo yekurapisa munhu, yakutaura nezvekushandisa mari yayo kuita zvekutenga mapraza. Amen.
Asi bumbero remitemo idzva ra-2013 sematauriro enyanzvi munyadzi zveupfumi vakalisto Jokonya rinosungira hurumende kuripa vachena ava minda.
Mutemo kana wakati munovakombazeta motodzorera mari dzacho, chingangova chinonetsa ndechekuti mari dzacho dziripo here dzokuti vadzorerwe. Vanhu vakatarisa kuti ikonomi yedu iko zvino haina kubira zvakanyatsonaka.
Mashoko aya atsinirwawo nemupepeti mukuru webepanhau reZimbabwe Independent vaDumisani Muleya.
Vanofara kuripwa. Kune vanhu vanoti havafara kuripwa because minda yanga yakabiwa nemacolonizers. Ichokwadi ichocho. So nyaya yekuti vasabhadharwa inonzwisika, asi reality ripo ndeyekuti kana muchida kugadzira zviri kuitika muZimbabwe in relation neinternational community, unofanira kuripwa kuitira kuti tiratidze kuti Zimbabwe yakuchinja, yakutevedzera mutemo, yakutevedzera constitution, yakuabhonda maproperty rights. And the property rights iyoyo inofambirana nenyaya yecompensation.
Mubudget regore rino, hurumende yakaisa parutivi mari inosvika marioni gumi nemanomwe ekuAmerica yekutanga kubhadhara vachena ava. Asi mumwe murimi wechichena akatorerwa munda vaBenfrith vanoti mari iyi idonwe mugungwa. Vanoti semuenzo imwe mhuri yakaendesa hurumende kudare reInternational Center for Settlement of Investment Disputes muWashington DC muAmerica yava Bernard von Pesold yakanzi iripwe mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi mapfumbamwe nemashanu kana kuti $195 million nehurumende yeZimbabwe. Asi hurumende inoti pari zvino irungoda kupa mari yemuripo kuvarimi vakwegura kuti vawane kubatsirikana. VaFrith vati vange vachiita misangano nehurumende kuti vaone kuti ndiani angapuwa mari iyi. Vatiwo hurumende kana asina mari yemuripo inofanira kuti ipe vamwe varimi vachirukwanisa minda. Mashoko aya atsinirwa nevaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanoo nhengo yeMDC. Vabiti vatiwo urongwa hwekuripa varimi ava hauna kunyatsojeka nekuti hausi kuunzwa kudare reparamende.
Zimbabwe inengera kuziva kuti compensation iyi imbori mari and iri for what. Zvese izvi zvinofanira kunge zviri before the parliament, because parliament ndoino approva budget. Kabudget kakaapprovwa paparliament kadiki diki sereki, asi mari dziri kutaurwa dzaamari hombe. Zvoreva kuti matsotsi aakutopa mari kubudira parliament, kubira vanhu veZimbabwe. In short, the process must be arrested by transparency, by openness, and the parliament inofanga iri pasenda pekuzoti zvii zviri kuitika.
Hurumende yeZimbabwe inoti nyaya yekutora minda nechisimba iyi ndiyo yakapa kuti itemerwe zvirango zvauraya upfumi hwenyika. Asi nyika dzakatemera zvirango dzakaita seAmerica neBritain dzinoti Zimbabwe yakatemerwa zvirango nekuda kwekutonga nedemo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Muimbi ane mukurumbira munyika Alec Macheso, uyo ari kushanda nesangano reSubbrand Ambassador, anoti abatikana zvikuru nezvaaona paashanyira nzvimbo dzakabatwa nedutu mupengo recyclone Idai kuManicaland. Machesu anoti mushure mezvaaona achagara pasi onyora rwiyo rwekubatsira vakarasikirwa nehama neshamwari. Ngatinzwei hurukuro yaaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndatini chekutanga ndakatoona Red Cross, Zimbabwe Red Cross Society, ndiri humanitarian ambassador ikoko, kuti ndova ndiri kushandidzana navo kunyanya kuburikidza nemabasa atangoitawo kubhakare tichikobatsira navo nevanhu vavi yangu. Takataka taenda kwakondo divi reChipinge kota kuenda kuChisumbanje. Kwakondo kunova kwakatorerwa vanhu minda dzavo dzese dzakatsvairwa neZimba kuti havasina kana zvekudya nemvura iyo, nevamwe vakashayikawo ikoko vachiedza kuda kuyambukawo rwizi. Tikanosiyawo vatakandosiya zvekudya pakondo nembatya vakasiyawo ikoko, vanosiyawo upfu neshuga.
Pane zvanyanyo kubatsa here munzvimbo idzi?
Zvimwe zvachoona kana muchida kunzwa kune kurungunzwa, asi inandiri paground inini ndaka ona zvandisiri kunge ndichikanganwa, handirachokwanisa kuti ndiona kuchikanganwa meso, nekuti handakaona zvinotyisa uye zvinorema. Zvinorema, zvinorwadza, kurwadzisa kunyanya. Tinoona zvichirwadza isusu vetisiko zvoti akatorerwa mhuri yake iye akasara, kana ndibaba nemai vatorwa nevana vaenda, munhu iyeye paari ndo vata kutyira kunyanya kuti chii chaitika paari. Ndimai vatorerwa vana navaba vaenda, mai vavo pari zvino sochi zviri mupfungwa mavo, zviri meso avo, mumwoyo wavo, munyama mavo vari kunyanya fungei. Then ndo zvinhu zvakandityisa zvakutondiremera kuti vanhu ivavo tingatsvakaipi nzira tigenoke titsvake zvinovatova, zvinovarapa. Vanoti taura tichitaura se mupfungwa dzavo, kana achinge azivi kuti muneba wako apa hapachina zimbese dzapo apa hapasina, pane matombo matombo akakura. Kutoziva kuti pasi apa pane vakavharirwa naenda akabatikana, akaendawo ikoko ikanoonawo rinochemawo nevamwe tipa ground yone retro siya gare tichipa au zikuchika uko mkwe zao uno kansela wa mwe.
Uyanga ari muimbe ane mkurumbira Alec Machesu achitaura na Marvelous Mshanganya wewe Studio 7. Kanzuri gutare Harare nasi yaparura urongwa wekuona kuti mabhizimusi ose ari mukati meguta iri ari kubhadhara mare zinesere sezvinodiwa nemutemo. Chirongwa ichi chinonzi chiri kutarisirwa kuenda kune mabhizimusi misha inogara veruzhinji munguva pfupi inotevera. Meya wegutare Harare vaHebert Gomba vanoti mabhizimusi achaonekwa asina mare zinesi achavharwa chiripo ripocho. Vagomba vanoti kanzuru yavo yatora danho iri nekuona kuti iri kukundikana kuunganidza mari yekuti ikwanise kugadzirisa zvinodiwa nevagari zvakaita sekugadzira migwagwa, kuwanisa mishonga mumakiriniki ekanzuru pamwe nekuwanisa vagari mvura yakachena. Vanoti dai vemabhizimusi ava vanga vachibhadhara mitero yavo kukanzuru, dai kanzuru yavo ichikwanisa kuita zvose zvainotarisirwa kuita pamutemo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Urongwa hwakaparurwa nadirector weCity Health anova ndiye watakapa simba rekuti anofamba achitarisa izvozvo. Mushure mekunge taona kuti guta redu ridzikira, migwagwa iri kudzikira, mapotos awanda, mvura iri kunetsa, totarisa zvikonzero ndobva taona kuti zvikonzero zvacho zvizhinji zvine nechekuita nekushandiswa mari kusina kunaka mukanzuru kwatiri kumisa. Asi zvimwe zvacho zvine chekuita nemari dzisi kubhadharwa nevamwe vagari vemabhizimisi vanova vasi kubhadhara mitero. Panga patova nehunhu hwekutoti vanhu havabhadhara havakoshese kubhadhara zvinhu zvekanzuru, vanongokoshesa havo kungotaura kuti kanzuru mvura yakasvipa chakati, ndohunhu hwatinoda kuedza kugadzirisa kuti onai kaka kuti zvinhu zvichene hunga tichibhadhara, kuti musha wedu usumukire hunga tichibhadhara. Saka pane mabhizimisi vanga vane tsika yekupota vachipa chouyi vashandi vekanzuru kuti vasabvunzwe mutero. Vamwe vange vachitopuhwa nyama chaiyo maenvironmental health officers, anopuhwa nyama pabhotositoro nedoro oregera kubvunza license. Saka ndo zvatiri kumisa izvozvo kuti akwete hazvibeti zvinotadzisa guta redu kuti ringe richisumukira richienda mberi.
Mune zvikwata zvingani zviri kuita basa iro rekutevera mabhizimusi?
Taita matimu matatu. Timu yekutanga ichafamba ichitenderera ichiita kuti vanhu vateerere. Timu iyoyo ikapuhwa mari zvoko muhomwe. Yechipiri inoteera inozwa kubata. Yechipiri ikakupota. Yechitatu inomwe ichiongorora zvanga zvichiitwa nedzekutanga mbiri dzapfuura. Yechitatu ikakupota. Yechina tinobva taiunza ende dzinenge dzine vanhu vakasiyana siyana. Saka tiri kutanga muCBD tobva taenda kumasmaller CBDs emuguta medu, kunana Machikisa, kunana Newlands, Chisipiti, Belgravia, kwese tichasvika kunana Westgate. Hakuna kwekuhwanda. Zvakangonaka ndezvekuti mabhizimisimen edu nemaumani edu ngaaende kukanzura anoteerera license iyoyo, nekuti this time hapana kwekubuda napo takaka maneti.
Vari kutambira sei vagari iro danho irori?
Kuona kwatiri kuzviita vagari vari kufara chaizvo, nekuti hakuna mugari angafarire makore nemakore kuti Harare yaita kolera, Harare yashaikwa mvura, Harare yaita typhoid. Nekuda kwevashoma vanenge vakachengeta mari dzeguta, tinofanira nezvichishandisa mabasa emuguta.
Vanga vari meya veguta reHarare vaHebert Gomba vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Vateereri musakangano wachirongwa cheThe Connection na 8 PM, apo tiri kutarisa zviri kuitika kune vechidiki vakawirwa nedambudziko recyclone Idai. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Hurumende inoti yave neurongwa hwekuti vana kana hama dzevanhu vakabatwa nenyaya yekukura hundi vakwanise kuwana magwaro ekufa kwehama dzavo. Komiti yeparamende iri kuongorora nyaya yehuori iri kupomerwa vatemba muliswa inoudzwa kuti muzvinabhizimusi vekukwekwe vaShepherd Tundia ndo vakakumbira kubhadharwa mari yechoko muhomwe kwete vamuliswa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyami na Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele.